isi tinoti vamugabe ko vanozvipanishireiko kudaro hongu tinoziva hedu kuti chavananyanyoda kuti vawane aya anonzi mapediam nokuti pose pavanofamba vanoita mari yokukoromora $4 million United States dollars zvichikwira.
Honorable Paradza,
munoziva vamugabe ndipresidendi wenyika ino yeZimbabwe. Saka zvavari president wenyika ino yeZimbabwe vanenge vachitarisirwa kunzi vasevenze ende vachiteedza yatinoti foreign policy yedu kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndizvo vakakokwa nedzimwe nyika kuti uyai semukuru anozikanwa muno muAfrica muzotikutawo kuno. Vamugabe havaregere kuenda. Ndo zvakaitika kuGhana iye zvino. Vakakokwa kunzi vamugabe ndine mukuru munogona kutiudza history yezve pan-africanism ndini masara mukuru uyai mumbotaurawo kunoku. Isu Ghana nhasi iri kupemberera makore 56 ekuzvitonga. Chero vakanga vakaneta president nokuti vakanga vaenda kunombonoongororwa miviri yavo nemaziso avo kunyanya ndovanonge vachivanetsa vakatiudza kuti ziso ravo rimwe chete ndorinovanetsa. Saka vakadzoka asi purezidendi munhu akasimba vanotoshamisika vese vana vaguto ava nekuti vana vaguto havaiteka maexercise. Vamugabe vanoita maexercise kuseni ega ega vanenge vachimuka vachiita maexercise ende vakasimba zvekusimba zvezvi zvekuti kune vamwe vasingakwanisi kuita zvavanoita
vaguto.
Honorable Paradza, vangagoti chii havo? Ndinotondera kuti pavari parumananzombe. Asi tose tinoziva kuti vamugabe vane vatevedzeri vaviri. Kune zvimwe zviya zvokuti chero munhu wakokwa kana une vanokubatsira vatevedzeri ndo paunokwanisa kuvatiwo varume apa ndakokwa hangu, nokuti havana kukokwa ivo seindividual capacity yavo ka vakakokwa sepresidendi weZimbabwe. Vangadei vakati ivo kana kuti vamunangagwa kana kuti vamupoko endaivo munomirira Zimbabwe ku-60th anniversary yeGhanaian independence kuBlack Star Square kuAccra. Zvinotovaziva maitiro avo, havadi kubatsirwa. Munhu anofamba nehofisi muhomwe mumbudu pavari ndo pane Zimbabwe, pavari ndo pane kabineti. Ndosaka utoona chero vachifamba kabineti kana vasipo haigari pasi, kana kwavo kubato rezano kana vasipo hapana politibhuro inoitwa. Kana munhu chaiye wezano akashayika vasipo vachida kunzi tomuita hiro here kana kuti kwete, ndo vanotozopa decision yokuti muitei kana kuti hamusamuita. Iyo pachirungu ndeinonzi fully fledged dictatorship. Ndava kusvoda zvikuru pandavaona vachibuda palive transmission yeGhanaian television. Vavete
vaparadzi
blessing unoziva ndinoshamisika zvikuru. Mumwedzi mishomo yapfuura iyi vakahwina purezidendi iye zvino kwavaenda weGhana munyowana aripoyo. Vatsvangirai weMDC vakaenda ikoko asi hapana akataura kuti vatsvangirai vaendere chii ikoko.
Vaguto hanzi ko vatsvangirai vakamboenda wani hapana kurohwa bembera.
Blessing, nyaya iripo ndeyekuti pakaenda vatsvangirai havana kuenda nemari yenyika.
Vaparadza, tombodzoka kwamuri. Vamwe vari kuchema-chema kuti ko vamugabe vanogoenda kuGhana sei vasati vamboenda kumasvingo nekucholochoko kune vamwe vanhu vakashaya nedambudziko remafashamu emvura.
Vamugabe vanotungamirira hurumende ine mapazi ine maministri akasimba. Kumasvingo kwavari kutaura kwakatoendwa nemakurukota akanoona zviriko zvinhu zviri kufamba.